kuya kwavambeki zvinoratidza chido neshungu dzava munangagwa kuti naividwe kozvandakati ngatitaurira neivo sezvevemapolitical parties inga vangu vedu vari kuramba zvisinei kuti matare enyika zvisinei kuti ruzhinji mhomho yezimbabwe yanga yataura paballot box kuti ZANU-PF ndo inofanira kutonga avo vakasimudzirawo vemdc zvikanzi izvo no handei kumatare kumatare vakandokonewa ivo vachamisa saka zvunhu zvinoshusha zvinoshungurudza vamunanga kuti kuumwa wangu iwaye asingaoni ndiyezve anodaidzira masanctions ndiyezve anoti zvinhu zvichazvisiya jecha saka toita sei rega maybe vamwewo vanobva kumwe kune imwe nyika kuda vakauya vakambotaura naye kuda zvinoungaona chiedza chokuti nyika inonoda kuti ibudire ichibudiriswa namazimbabwens chete chete
asi vachirumhanzu takambonzwa vebato rezanupf vachitaura kuti havadi muyananisi anobva kunze nyaya iyi ngaigadziriswe munyika chii chinenge chazoshanduka kana vambeki vaakubvumiswa kupinda munyaya iyi
aiwa hapana chamboshanduka asi kuti ivo vambeki somunhu mukuru remembe is a former president ende anouya achipa pfungwa dzake kuna current president vanova vamunangagwa ende akasvikawo akakumbira kuti nai vamunangagwa ndaichikumbirawoka kuti nditaure nomunhu handifungi kuti vangaramba chavangagurambira chii chinenge chichivanza hurumende yezanupf chingava chii munhu wega wega anoda kuti nyika inoifambirire mberi anobvumirwa kutaura pfungwa dzake zviri kuhurumende yacho zviri kuna purezidendi wenyika ino zviri kuzanupf inova ndiyo inotonga nyika ino kuti zvinosajiswa vanozvibvuma here kana kuti kwete